manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chivabvu 24/2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kungovhota ende vamunangagwa vakatidzidzisa kuvhota hakubudisi ziya. Munhu wose achangoenda kunozvibhotera vamunangagwa vake. Totomirira isu pano paZanupiyefu takati 75% and above.
Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inozivisa veruzhinji nezvemazuva vachakwanisa kutarisa mazita avo mugwaro revavhoti kana kuti voters roll. Komiti yemakurukota pamwe nevemasangano akazvimirira yeNational Committee on Drug and Substance Abuse inosangana muHarare ichizeya nyaya yekushandiswa kwezvinodhaka munyika. Vatori venhau vekambani yeZim Papers vanonyora tsamba yenyunyuto kuvakuru vekambani iyi vachigunun'una pamusoro pemihoro yavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa kuti veruzhinji vachange vachizotanga kutarisa mazita avo kuti ari mugwaro revavhoti here kana kuti voters roll uye kuti akanyorwa nemazvo here. Izvi zvinonzi zvichaitika kutanga nemugovera svondo rino. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso chaburitswa nekomisheni iyi veruzhinji vanonzi vane mukana wekutarisa kuti mazita avo arimo here mugwaro revavhoti kwemazuva mashanu chete kubva nemugovera 27 chivabvu kusvika nechitatu 27 chivabvu kubva nenguva dza7 mangwanani kusvika nenguva dza5 manheru munzvimbo dzavachazenge vachivhotera. ZEC inotiwo veruzhinji vanokwanisa kudzvanya nhamba dzinoti *265# panhare mbozha dzavo voisa nhamba dzavo dzechitupa nemazita avo kuti vakwanise kuona kuti mazita avo ari muhere mugwaro iri kana kuti kwete. Mukuru anoona nezvesarudzo muzek vautoiles laigwana vatitaure nevanoona nezvekuburiswa kwemashoko mukomisheni yavo vajustin manyau asi vamanyau vanga vasati vadzoka kwatiri nemhinduro pamubvunzo yatavatumira. Mumwe akanyoresa kuvhota vamunyaradzingandini vati zvakakosha kuti veruzhinji vatarise mazita avo kuti vasazowanikwa vasiri mugwaro revavhoti musi uchavhotwa.
Hainini semuvhoti muna achavhota musarudzo dziri kuuya idzi ndinoona zviri zvinhu zvakakosha kuti tione kuti mazita edu arimo here tive neshuwa assurance yekuti tichanovhota zvechokwadi ende zita rangu ririmo muvhotasi ro zvakakosha izvozvo.
Mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vanoti vagadzirira sarudzo zvakakwana nokudaro vanokurudzira nhengo dzavo kuti dzinotarisa mazita adzo mugwaro revavhoti iri.
Acharohwa neX kungovhota ende vamunangagwa vakatidzidzisa kuvhota hakubudisi ziya. Munhu wose achangoenda kunozvibhotera vamunangagwa vake totomirira isu pano paZanupiyefu takati 75% and above 75% and above for the president.
Vakafano bata chigaro chemunyori anoona nezvesarudzo mubato reCitizens Coalition for Change vaIan Makoni vati
kubvira muna May 2022 kusvika patiri pari zvino iye zvinezvi hatisati tamboona voters roll. Kana voters roll rakasevenzeswa pa delimitation yema constituency nema ward boundaries hatina kugara tamboiona iyoyo. Sazvine zvinhu zvinoita kuti izvo titanga kufungidzira kuti pane chikiribidi chiri kuitwa. Tiri kukurudzira vatsigiri vedu vese kana kuti maZimbabweans ese zvavo kuti vaende kumainspection centers.
Asi mutauri webato reMDCT vaWitness Dube vati ZEC yakurumidza kutsenga ichada sezvo nyaya yemiganhu ichashandiswa musarudzo dziri kuuya iri nyaya ichiri mumatare edzimhosva.
Isu sebato tichiri panyaya yemiganhu yemaconstituents nemawards kuti haina kuitwa nemazvo. Saka kana taakuinspector voters roll yemiganhu yatisingazive, tinenge tichiti tiri kuitei. Ngaitaure zvayo zvano kuti ichahwina ne75%, nekuti ndivo voga vanoziva kuti miganhu yakamira sei. Zviri pachena kuti confidence yavo yekuti vachahwina haisi pamutemo, haisi pachokwadi. Vanoziva chikiribiri chavachaita kuti vange vachibudirira musarudzo dziri kutevera idzodzi.
Vanoongorora zvematongerwo enyika varashuti mukundu vati
vanoziva ivo kuti vakati vanhu uyai mungotarisa izvi, munhu ari kungonangana pane zita rake chete, haasi kunotarisa zvakawanda, haasi kuongorora kuti pane vanhu vasingagare munzvimbo here, vakaiswa mudunhu kana kuti muconstituency imwe. Hapana kuongorora kuti pane vashakabvu here vachirimo muvoters roll. Saka kuti vanhu vauye vatarise mazita avo mugwaro rekuvhota revoters roll hazvibatsire.
Veruzhinji vachine mukana wekunyoresa sevavhoti musarudzo dziri kuuya, asi vane mazuva maviri chete kubva musi uchatarwa zuva resarudzo nemutungamiriri wenyika kuti vanyorese sevavhoti. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati sarudzo dzichaitwa muna Nyamavhuvhu, uye vakati vachazivisa zuva racho munguva pfupi iri kutevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Gurukota ruzve kudzivirirwa kwenyika nekugara zvakanaka kwevakarwa hondo yerusununguko, amai vopa muchinguri kashiri vakabatana nemamwe makurukota, vatevedzeri vemakurukota, vanyori vemapazi ehurumende pamwe nevakuru vemasangano akazvimirira, vasangana muHarare nhasi sekomiti inorwisana nekushandiswa kwezvinodhaka yeNational Committee on Drug and Substance Abuse. Musangano uyu wanga uri wekuziya nyaya yekushandiswa kwezvinodhaka munyika. Chinangwa chemusangano uyu chinonzi chachiri chekutsvaga nzira dzekurwisana nedambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka iro rinonzi riri kuramba richikura munyika. Studio 7 haina kukwanisa kubata varongi vemusangano uyu sezvo vanga vachiri mumisangano panguva iyotanga tichienda pamhepo. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano kuti matanho api ariri kutora kubatsira vane dambudziko iri. Asi mapurisa anonzi ari kuenderera mberi nekusunga vanotora zvinodhaka pamwe nevanozvitengesa senzira yekuderedza dambudziko iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzekugara zvakanaka kwevanhu vari mukuru wesangano rePeace Hub muzvare Irene Peace Hungwe kuti tinzwewo maonero avo.
Nyama drugs nyaya iri kutokanganisa kunyanya takatarisa vechidi, asi tikangobata nyaya yemadrugs chete kusaisa maawareness campaign tisina kubata tiri kukonzera kuti vana vafunde madrugs, handifunge kuti tinenge taita justice to the case. Asi tinofanira kugara pasi tomboona kuita tsvakurudzo kuona tiri kukonzera kuti vana vapinde nekutora zvinodhaka.
Chii makatarisa imi chamunoona sekuti ndo chiri kukonzera kuti nyakanyaka dzese idzi dziwande dzikure munyika kudai?
Pane nyaya dzakawanda dziri kukonzera vana kuti vaidaro. Imwe yenyaya dzacho ndeyekuti vana, mahuman beings, social beings, inoda kuva nethat sense yekuti ndiri kuita meaningful participation in my society kana kumunyika mangu. But you find kuti vana vechidiki vakawanda vakatopedza choro, hapana paari kukwana even in decision making kuzviti zviri kuitirwa. Saka vakutaya kuita zvinhu zvekuti vawane comfort in, hakuna mabasa, hapana development yekuti oraiti zvakusingobasa iwo chakuda kuitira chaunogona namaoko ako kuti ukwanise kuwana mari, hakuna izvozvo. Saka vana vechidiki vari kutaya kuita runaway vobva vatora zvinodhaka.
Chamunoti imi ndicho chinofanirwa kuitwa mukupedza dambudziko iri ndechipi?
Inini ndirikuda kuti hurumende ikakwanisa kuita maprogramu zinobve theprovince kana thedistrict kuti vana vechidiki ndevapi vane zvavari kuita kana vanofunga kuti zvinogona kubatsira, because vechokwadi vana vanenge vanawo. Isisi weare community level, weinteract nevana vakasiyana siyana. Unotoona zvechokwadi kuti munhu uyu akawana mari zesi, akawana mukana, akawana that exposure, anogona kuzoita zvinhu zvakakura. And maefforts ese vati achicomplimenta government program, but no one is recognizing them. Hapana ari kukwanisa kuvaona kana kuvapa mukana. Vamwe vacho vanototi tinotosvikira kuvakuru, kuvakuru vamaministries, but havasi kutipa mukana wachona.
Saka muri kuona sekuti mapurisa nevemutemo vacho varimowo mazviri here?
Mapurisa vanogona kunge pamwe vachipota kumuhumwe here kana kuti zvinenge zvine vakuru kumakure kwavo nekuti havana control over it. So end of the day vanhuvanoziva kunga kuti maybe zvinenge zvine vari kumakure kwacho nevanoinfluence.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzekugara zvakanaka kwevanhu vari mukuru wesangano rePeace Hub Muzvare Irene Peace Hungwe vari kwaRusape naIvan Zininga weStudio 7. Vatori venhau vekambani yeZim Papers nhasi vanyora tsamba yenyunyuto kuvakuru vekambani iyi vachigunun'una kuti mihoro yavo haichakwana uyewo kuti havana zvekushandisa zvakakwana kuti varambe vachiita basa ravo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro ravo vatori venhau kubazi rekambani kuvulawayo vati zvave kuvaremera kuti varambe vachishanda nekuti mihoro yavo haichakwana uye havana zvekushandisa zvakakwana. Pamusoro pezvo vanoshanda nguva dzakareba dzisingaenderani nemihoro yavanotambira. Kunyange hazvo gwaro renyunyuto ranyorwa nevari kuvulawayo, vatori venhau vese vekambani vati havasi kufara uye vange vakatarisirwa kutanga kusaenda kubasa nhasi vachiti havana chekufambisa. Izvi zvatsinirwa nemunyori mukuru musangano runomirira vatori venhau munyika reZimbabwe Union of Journalists Perfect Shomwani, uyo audza Studio 7 kuti sangano rake ratambirawo gwaro renyunyuto iri, akakurudzira kuti Zim Papers igadzirise nyaya iyi nekukasika.
Zvakakosha kuti vashandi vedu vasange vachishandiswa kunge nhapwa. Vanofanira kuti vashande vachiwana mari dzavo dzemihoro dzinovagutsawo ndokuti basa racho rifambe zvakanaka.
Aenderera mberi achiti haisi Zim Papers chete isiri kubhadhara mihoro inokwana asi kuti makambani ese munyika uye inyaya inofanira kugadziriswa nechimbi chimbe.
Idambudziko ratinofanira kuti senyika tinge tichigadzirisa kuitira kuti vashandi vedu zvekare vadzokere pachinano chekuva vanhu vanoremekedzeka munharaunda dzatinogara.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa muZimbabwe National Editors Forum Njavulo Ncube audza Studio 7 kuti makambani anofanira kubhadhara mihoro inofadza kuti vatori venhau vasazoite zvokutora choko muhomwe kana kuti mabribe.
Kana vasingapiwi mari iri right, chaita problem. Tirikukumbira kuti vapiwe mari yavo.
Vatori venhau veZim Papers havana kuzoenderera mberi nekuramwa mabasa nhasi sezvo vakuru vakuru vekambani kubva kumuzinda wayo muHarare vaenda kumapazi ayo ese kuvulawayo Star FM nemamwe kuti vanotaura nevashandi. Kusvika panguva dzekumafo masikati anhasi, vamwe vakuru vakuru vekambani vabva kuHarare vange vachiri mumusangano nevashandi kuvulawayo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauri weZim Papers amai Pauline Matanda sezvo vati vange vari mumusangano. Pari zvino mushandi wepasi anonzi ari kutambiriswa zviuru mazana maviri zvemadhora emunyika kana kuti 200,000 Zim dollars, asi Shomwani audza Studio 7 kuti izvi zvarambwa nevakuru vakuru vekambani yeZim Papers pamusangano wavaita navo. Shomwani anoti vakuru vakuru veZim Papers vavaudza kuti vashandi vange vari kuwedzerwa mari dzemuhoro yavo mwedzi wega wega pamwedzi mitatu yapfuura, asi achiti vange vasati vapiwa magwaro anoratidza kuti vashandi ava vanotambira mari dzakadini pataenda pamhepo. Vashandi veZim Papers vanoti vanoda kupiwa mihoro yavo iri mumadhora ekuAmerica uye kuti muhoro wepasi utangire pamadhora mazana mashanu nemakumi mashanu ekuAmerica kana kuti $550 pamwedzi. Kana izvi zvikatadza, vanoti vanoda kuti chimwe chikamu chemuhoro wavo chiuye ari madhora ekuAmerica uye kuti kambani ivape makuponi ekutengesa chikafu kana kuti grocery vouchers pamwe nezvifambiso zvekuendesa kubasa. Zim Papers ine vatori venhau vanodarika mazana matatu vanoshanda kumapepanhau nemaredhiyo neterevhizheni yayo yeZTN. Mapepanhau ayo anosanganisira Herald, Sunday Mail, Chronicle, Sunday News, H Metro, Kwaedza neB Metro uye maredhiyo ayo anoti Star FM, Diamond neCapital. Vashandi ava vanotiwo kana zvichemo zvikasagadziriswa rwendo runo vachazviendesa kubazi rezvekuburiswa kwemashoko kuti rizvisvitse kumutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Kune vana vakabatwa nechirwere chemheta makumbo munyika dzakavakidzana neZimbabwe mugore rapera. Nekudaro vana vose vari pasi pemakore mashanu muZimbabwe vari panjodzi huru yekubatwa nechirwere ichi. Mheta makumbo chirwere chakaipisa chinogona kuremadza kana kuuraya vana. Dzivirira mwana wako nekumudonhedzeresa nhomba yemheta makumbo. Vebazi rehutano vari kuparura chikamu chechitatu chechirongwa chekudonhedzera vana nhomba inodzivirira mheta makumbo. Kubva musi wa 23 kusvika 26 May 2023, vashandi vezvehutano vachashanyira misha nemisha vachidonhedzera nhomba iyi kuvana vose vari pasi pemakore mashanu zvisinei nekuti vakamboiwana. Kagunwe kekuruboshwe kemwana kachapendwa senzira yekuratidza kuti adzivirirwa. Vana vachadonhedzerwawo kuzvipatara, mumakiriniki, kumisika, kumachechi nekuzviteshi zvemabhazi nemunzvimbo dzese dzinoungana veruzhinji. Uona kuti mwana wako ari pasi pemakore mashanu adonhedzerwa kubva musi wa 23 kusvika 26 May 2023. Mashoko aya maapiwa nebazi rehutano nekuchengetwa zvakanaka kwevana nerutsigiro kubva kuUNICEF, WHO nemamwe masangano anotsigira zvehutano hwevana.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutongwa kwemutungamiri webato rinopikisa muSenegal, Ousmane Sonko, pamhosva yari kupomerwa yekubata chibharo kwambomiswa nhasi muchuchisi achikurudzira kuti Sonko apiwe mutongo wemakore gumi kugara mujeri. Sonko anoti kutongwa uku kune chekuita nezvematongerwo enyika nechinangwa chekukanganisa kukwikwidza kwake pachigaro chemutungamiri wenyika. Gavhuna vedunhu reFlorida muAmerica ava Ron DeSantis vari kutarisirwa nhasi kuparura urongwa hwavo hwekutsvaka rutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika. Masangano enhau anoti gavhuna vebato reRepublican ava vachazivisa nezveurongwa hwavo hwekuda kukwikwidza muhurukuro yavachaita padandemutande nemukuru vari zvakare muridzi weTwitter vaElon Musk.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Apo Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika nezuro mukucherechedza zuva rekupedza dambudziko rinosangana nemadzimai anenge akakuvara nhengo dzavo dzesikarudzi panguva yekusununguka zvinozokonzera kuti varase mvura netsvina chero nguva reobstetric fistula day. Madzimai ane dambudziko iri anoti ari kurarama upenyu hwakaomarara. Kuti tinzwe zvizhinji, tonzwa kubva kuna Tobias Mudzingwa ari muHarare.
Vachitaura pamusangano wekudzidzisa vatori venhau pamusoro pedambudziko iri muHarare nezuro, chiremba uye vari mutevedzeri wemukuru wechikamu chinoona nezvekuchengetedzwa kweruzhinji panyaya dzebonde kana kuti reproductive health mubazi rezveutano, Dr. Lucia Gondongwe, vakatsanangura kuti dambudziko iri chii uye rinokonzerwa nei.
Iburi rinowanikwa panhengo inobuda nemwana richisanganiswa nedzimwe nhengo dzakakomberedza nhengo inobuda nemwana. Saka panenge paita kukuvara kunoitika kana mudzimai ari kuzvara mwana wake. Saka kukuvara kunoitika uku hunge mwana ari muhombe kana kuti mai vacho vadiki kana kuti mwana anonoka kubuda. Paanononoka kubuda panozopedzisira paita kakukuvara, kwaita kakuora, kwaita buri rinoita kuti weti izoramba ichibuda kana kuti tsvina irambe ichibuda.
Vakaenderera mberi vachiti dambudziko iri rinonyanyira kumaruwa kudarika mumadhorobha.
Vamwe sezvandataura havanyoresi, vamwewo havanawo kuenda kuchikora, havazive zvazvakakoshera, vamwewo vanenge vachigara kure nezvipatara.
Mumwe mudzimai amaitenda ichimanya vekuBechnaf Bridge, avo vakararama nedambudziko iri kwemakore gumi nemaviri, vanoti kuita dambudziko iri kufuratirwa nevadzimu.
Ndisingofamba kudai yaiyerera, ndakasvika pakutenga matauri nema tendi akawanda. Naiti kana ndakuendawo pane vamwe, veshandisa zviya zviya. Waisuka, obva watoita mamwe maroro. Ekutoti anoda zvekurapa. Ndakasvika pakuti parufu handichaendi. Pachechi handichaendi.
Amai Chimanya vakazorapwa pachena pasi peurongwa hwehurumende, dambudziko richibva rapera. Ana chiremba vanokurudzira kuti kana mudzimai achinge aita dambudziko iri, aite makore maviri asina kuita pamuviri, uye atarisire kuzobatsirwa mwana nenzira yekuchekwa dumbu kana kuti operation kana azofunga kuita mwana. Mumwewo mudzimai akaita chirwere ichi, muzvare Nora Botman, vanoti nekutya kusekwa, madzimai mazhinji ari kutamburira mudzimba.
I feel compelled to batsira mwakadzi because I know there are people like me. Vasingakwanise kushiya nevanhu. Mumwe munhu anenge achitongofunga kuti ndatore marae and that's the end of my life. Notongona munhu akuwithdraw from society, not knowing kuti asangane the same thing icho chibatwa kutaura naye hana.
Hurumende yeZimbabwe iri kurapa dambudziko iri pachena muzvipatara zvinoti Morgenstern nemashoko kumasvingo, Chidamoyo nekwamutambara mudunhu reManicaland pamwe chete nepachinoi Provincial Hospital. Asi kurapwa uku kunoitwa kamwe chete pamwedzi mitatu kuchitarisirwa kurapwa vanhu vanosvika zana nemakumi masere. Asiwo kuti munhu arapwe nenyanzvi dzinoshanda dzakazvimirira, anogona kubhadhara mari yekuAmerica iri pakati pemadhora zviuru zviviri kusvika pamadhora zviuru zvishanu. Mupepeti webepanhau rezveutano reHealth Times, Michael Gwarisa, aive pamusangano waNezuro, anoti vatori venhau vane basa guru rekupa veruzhinji dzidziso pamusoro pedambudziko reobstetric fistula.
Ibasa redu kuti tishambadze kuti vane dambudziko iri vanorapwa kupi. Zvakare sevatori venhau, ibasa redu kuti titaure nezvedambudziko iri, tiudze vanhu kuti hakusi kuguma kweupenyu. Munhu ane dambudziko iri anokwanisa kuwana rubatsiro.
Vamwe chiremba uye vari nyanzvi inoshanda nemadzimai ane chirwere ichi vachishanda mubazi rezveutano, Dr. Mervin Venge, vanoti pane zvizhinji zvinogona kuitwa kupedza dambudziko iri.
Tofanira kuingiriza ana mukoti vedu, tofanira kuingiriza zvipatara kuti zvinge zviri padhuze nevanhu, tofanira kueducate even the community itself kuti ano ngatinyoresei and ngatizvarire kupi kuzvipatara, ngatiende ikoko paunongonzwa kurwadziwa rather than kuzouya late.
Kunyange bazi rezveutano risina kukwanisa kudoma vanhu vanogona kunge vaine dambudziko iri munyika, sezvo pasati pamboitwa ongororo iyi, vanhu varapwa pachena nehurumende kubva mugore ra2015 vanonzi vanoraudzira mazana mapfumbamwe. Bazi iri rinofungidzirawo kuti madzimai akawanda anogona kunge aine dambudziko iri asi vasingabudi pachena nekuda kwekushaya zivo pamusoro paro. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vane dambudziko iri pasi rese vangangosvika mamiriyoni maviri. Sangano reUnited Nations rinoti pane urongwa hwekupedza dambudziko iri panosvika gore ra2030, uhwo hwave nemakore makumi maviri hwaparurwa, uye rinokurudzira kuti pasungwe dzisimbe kuitira kuzadzisa shuviro iyi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Chikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nasi tiri kunzwa zviri kubva kuvana veZimbabwe vari muSouth Africa. Mushure mekupedza makore akawanda vari munyika iyi, vamwewo vari kuzvipira kudzokera kumusha panopera kushanda magwaro eZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP, vanoti vari kukuya nyemba nemusana vachiti havana pekutangira. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vari kuda kudzokera kumusha ava vakamanikidzwa kutora dano iri nekuda kwechiziviso chehurumende South Africa chekuti yave kumisa kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permit kana kuti ZEP mushure memakore gumi nemaviri. Muna 2021 hurumende South Africa yakasarudza kusamudzidzira magwaro aya ndokupa vanhu zana nemakumi masere zvuru vane maZEP aya kusvika musi 31 zvita gore rakapera kuti vange vagadzirisa ugaro hwavo munyika iyi, kukundikana kwavo vodzokera kumusha. Asi hurumende iyi yakazowedzera upenyu hwemagwaro aya nemwedzi mitanhatu kusvika kumusi wa 30 gore rino unove kupera kwemwedzi unouya. Mukuru werimwe remasangano ari kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe bwe zviri pamagwaro aya zviri kuzvipira kudzokera kumushare Politeness Foundation namai Polite Mbowa, vanoti namo iri kusangana nevanhu ava ndechikwepa chaiyo.
Ndivavo vanhu ivavo vatiri kuti ngavawane rubetsero rwemari dzemabhazi, even nemafood parcels mastarter packs. Unotowana kuti zvishoma zvatinazvo zvinobvutidzanwa padistribution inoitwa nebhutsu. Saka votoona kuti pane need yekuti vanhu ivavava vangodi kuenda kumusha vasina chavakabata.
Vanoti sangano ravo riri kukumbira rubatsiro rwechikafu, magumbeze, mari kana chii zvacho chingabatsira vanhu panguva ino yechando, sezvo ruzhinji rwanga rwuri pasi pechirongwa cheZEP rwuri kutarisirwa kudzoka kumusha kubva kupera kwemwedzi uno.
Kana kuine mapato biiti social welfare vana kemfed nevamwewo vane vachibetsero vana vane vabereki vanenge vasina mari dzokuvaendesa kuchikoro vabatsirike kana kuti nzvimbo here dzinonetsa kuti vana vadzokere muzvikoro.
Amai Maud Mdara, avo vairarama nekutengesa muguta reJohannesburg, vaudza Studio 7 kuti vakazvikandama mukanwa meshumba nekutora danho rekudzokera kumarondera kumusha kwavo.
Zvimbo izvezvi pari zvino ndiri kuita musika, asi unongoona kuti kutengesa kwacho kwakaoma. Wezi mabhondi aya atine tichitengesa zvinhu zviri less than dora ma200 bhondi, ma150 bhondi. Bhondi racho ringochinja everyday. Saunongo chingono tilo sindopo unongo chidota risira zvechikafu chekuti vana vadye.
Vachitsigira mashoko amai Mudhara, amai Esna Risengweni vanotiwo vari kushaya mari yekuti vatange bhizinesi rekutengesa pamusika kuti vakwanise kuriritira mhuri kana vodzokera kumusha.
Chandakaona chinonyanya kuoma bhizinesi kuZimbabwe, kana usina chekuita, usina pekutangira, haukwanise kurarama. Since kunyika kwedu kusina mabasa, iye zvino zvimabasa ari kwedu, mabasa ekuzviitira. Kuandiri inini ndakaona ndisina capital yekutanga zvandaida kuita. Nzvimbo yandogara kumareserve Mondoro. Pandakasevha aya ndakaona hangu ndichikwanisa kuita project yehuku dzemazai, mabrela, dzechiboyi, uyezve daenda ndine mvura ndaiita gardening nekuti area yandinogara inotinetsei muriwo.
Kunyangazvo ruzhinji ruri kuti hakuna rubatsiro ruri kupiwa vanhu nehurumende. Mumiriri weZimbabwe muJohannesburg vaEric Piri vati Zimbabwe haisi kuzorasa vana vayo.
Tichamuita kuti tiwane patinosangana South Africa neZimbabwe nevana vedu vese zvinhu zvichienderera mberi.
Ukuwo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupererwa nemvumo yekugara munyika iyi pasi pemagwaro ezep zvinoti hazvizi kuzodzokera kumusha kunyange zvinhu zvakaoma sei muSouth Africa. Hurumende yeZimbabwe inonzi iri kubatsirwa nesangano reInternational Organization for Migration kana kuti IOM mukuronga kuti vanenge vazvipira kudzokera kumusha vangatakurwa sei uye vanosvikira kupi vachidyei. Amai Nyamande Pangeti vakati zvavari kuwana kune vari kuda kudzokera kumusha ndezvekuti vazhinji vavo vari kuda rubatsiro rwekuti vana vavo vawane nzvimbo dzezvikoro, pekugara, zvekudya nezvimwe zvakakosha zvekuti munhu atange ruvara, sezvo vazhinji vevanhu ava vakabuda munyika kare zvekuti havachina pavangatipawo pekusvikira. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Shingirai Madondo.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM manheru anhasi tiri kutarisa nezvezuva reAfrica Day iro riri kucherechedzwa mangwana 25 Chivabvu panguva iyo mudunhu reAfrica muchinzi hamuna kugadzikana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inozivisa veruzhinji vachange vachida kuenda kunotarisa mazita avo mugwaro revavhoti revoters roll nemazuva achange achiitwa izvi. Komiti yemakurukota pamwe nevemasangano akazvimirira yeNational Committee on Drug and Substance Abuse inosangana muHarare ichizeya nyaya yekushandiswa kwezvinodhaka munyika. Vatori venhau vekambani yeZimbabwe Newspapers Group kana kuti Zimpapers vanonyora tsamba yenyunyuto kuvakuru vekambani iyi vachigunun'una pamusoro pemihoro yavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhla ka 24 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Na i-voter inspection le bizolo iqhakathekile kakhulu ngoba izanika abantu ithuba lokuthi babone ukuthi bakhona yini ku-voters roll elungiselela ukhetho olubuyayo ngo-August kumbe ngo-July. Na i-delimitation report kumele ilungisiswe ngoba iyaphambanisa abantu ekusebenzeni kwabo, especially nxa bengena kuma-constituents be-campaign.
I-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho e-Zimbabwe Electoral Commission ithi abantu asebabhalisela ukuvota kukhetho lalonyaka sebe lakho ukuyahlola amagama abo kuluhlu lwe-voters roll.
Okwenzakala ezimpepha ziyafana nje ndawo zonke. Amaphephandaba ayehluleka ukuholisa intatheli zindaba ngendlela efaneleyo. Mina ngibona engani kungaba lama minimum wage ulungiswe i-National Employment Council etshona ikhulunywa yiZimbabwe.
Izisebenzi zenkampani yamaphephandaba kahulumende ezimpepers ezigoqela intatheli zindaba sezilobele umqatshi wazo incwadi zikhonona ngeholo eliphansi. Ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo olwe-competence based education for socio-economic development ezikolo zonke elizweni oluqalise izolo lugqitshwa namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi abantu asebabhalisela ukuvota kukhetho lalonyaka sebe lakho ukuyahlola amagama abo ukuthi akhona na kuluhlu lwe-voters roll. Lokhu kuzakwenziwa endaweni ezehlukeneyo zelizwe kusukela ngomgqibelo kuyona le iviki kusiyafika mhla ka 31 kwenkwesi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo ngamabandla ezombusazwe, inhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu lozulu jikelele. Umongameli we-Republic Party of Zimbabwe uMnumzana Kwanele Hlabangana ngomunye wabamukele uhlelo lokuhlola ugwalo olwe-voters roll.
Esikusola kakhulu ukuthi baningi abantu abelokhu bengalawo amaphepha izithupha zokulungisela ukuvota. Siyakhuthaza ukuthi wonke umuntu ulelungelo lokuvota, akuhanjelwe bonke abantu emaphandleni bathole izincwadi zokuthi bavote ukwenzela ukuthi abantu baphiwe ithuba lokuzikhethela abakhokhela abawafunayo. I-voters roll iqakatheke kakhulu nxa silanda ukhetho. Azange siyithole ukhetho lwadlulayo kodwa siyathemba ukuthi kathesi izaba khona ngoba ngeke sekhothe ukhethweni singala i-voters.
Umnumzana Patrick Ndlovu ilunga lezaphu uthi kuqakathekile ukuthi kube le ndawo eziningi zokuyahlola lolu gwalo.
Uhlelo oluhle lolo uze umuntu abekwazi lapho azavotela khona, njengoba bathi kumbe kule system entsha ethi umuntu ule polling station eyodwa. So kungabe kuyenzekele ukuthi uyabutshintshwe lapho wavotela khona last time usuvotela endaweni entsha. Kodwa ilizwi sicela ukuthi lingene ebantwini, abantu babekwazi ukuthi bechecke amabizo abo ku-voters roll ekakhulu emaphandleni lapho abantu abahamba khona uma ngomude besiya ku-voting station.
Ilunga leMthwakazi Republic Party uMnumzana Patterson Xaba uyabasola abezeki ngendlela abaqhuba lomsebenzi.
Udaba le-voters roll angithemba ukuthi ilo okumele uqale ukukhangelwe. Bakufanele uqale ukukhangelwe udaba olwe-delimitations okuyikuqunywa kwezigaba, sithi mhlambe amawadi kumbe i-constituency nxa kuthe wawela kwenye i-constituency osusuke kule okade ukuyo eyakuqala kumbe iwadi okanye i-constituency. Yikho kufanele uqale ukhangele ukuqala kungakabhekisiswa udaba olwe-voters roll.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo kobulawayo ebandleni le-Citizens Coalition for Change, uNkosazana Sithabile Moyo ukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuthi baye ngobunenyi ukuyahlola i-voters roll.
Okwakhathesi mina njengoprovincial administrator ngibe ngingakalitholi ulwazi oluningi ubana bazabe bekhona yini emalokishini kumbe bazabe bezezeke. But previously we have seen them going to the wards kumbe besiba lama-centers nje ambalwa. Thina njengebulawayo ofisi kasikayitholi sayizwisisa ngoba inhlelo zezekhe kade iziyenza eze-delimitation kwama-reports ama-stages angkhona amaningi angkhona sibe singelakho ukufinyelela kuma-stakeholders meetings abo kulutshwani esingabe sikuzwile.
Umnumzana Adimaya Masikati obona ngokuqondiswa kwenhlelo kwabatsha kubandla le-ZANU-PF okhangelele ukumela ibandla lakhe emzilikazi Mpophoma kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende laye ukhuthaza abatsha ukuthi basukumele phezulu bayehlola lolu luhlu.
Hayi, voter inspection le bizolo iqhakathekile kakhulu ngoba izanika abantu ithuba lokuthi babone ukuthi bakhona yini ku-voters roll elungiselela ukhetho olubuyayo ngo-August kumbe ngo-July. Hayi, delimitation report kumele ilungisiswe ngoba iyaphambanisa abantu ekusebenzeni kwabo, especially nxa bengena kuma-constituency becampaigna. So sifile isifiso sokuthi nga kuyaphuma i-actual report esinika ama-boundaries aqondileyo.
Abezek bazise ukuba uZulu ulakho njalo ukuchaya inombolo ezithi *265# kumakhalekhukhwini wakhe abesefaka inombolo zesithupha lebizo ukuze umuntu abone ukuthi igama lakhe likhona na kugwalo olwe-voters roll. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zezekhi kobulawayo ayiphumelelanga lamhlanje ngoba besithi basemhlanganweni wokuhlomisa abazabe bekumsebenzi wokuphathisa abeza ukuzohlola i-voters roll kobulawayo lo manje uZulu ethi akajabuli ngokungabi logwalo oluveza ukuphawulwa kakutsha kwemingcele ezasebenza kukhetho oluzayo i-delimitation report. Izek ayikenzi njalo isimemezelo senani labantu asebethe benelisa ukubhalisela ukuvota okumele kube sekusaziwa nguZulu jikelele ngalesi sikhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izisebenzi zenkampani yamaphephandaba kahulumende ezimphepha zisezilobele umqhatshi wazo incwadi zikhonona ngeholo eliphansi lokunye okuchiyeneyo. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Intatha lezindaba lezi zithi iholo lazo kalisathengi lutho nxa kukhangelwa ukuwa kwesisindo sedola leZimbabwe lapho liqathaniswa lelemelika eliyilo eselisetshenziswa kakhulu elizweni. Izisebenzi lezi encwadini ebonwe izintatheli zindaba ze-Studio 7 bezikhala ngokuthi zisebenza amahola amaningi njalo zifuna ukuhlawulelwa ezinye indleko ezinjengezokuhambisa ukuya emsebenzini lokunye. Isikhulumeli sekampani yeZim Papers uNkosikazi Pauline Mtanda uthi basakhulumisana ngalolu daba.
Emhlanganweni ukuzama ukulungisa udaba lolu, ngiza kuthinta nxa sesiqedile lomhlangano.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yenzanele zindaba eZimbabwe Union of Journalists uPerfect Hlungwane uthi sebeyitholile imibiko yodaba lolu.
Enhlanganisweni yeZim Papers bakhangelane lobunzima obukhulu kakhulu ngoba bakhuluma ngokuthi iholo labo lincane, alisathengi lutho, kalisabasizi ngalutho. Ngakho-ke bathi kabasenelisi ukuthi baye emsebenzini ngenxa yokuthi iholo labo lincane kakhulu. Sikhuthaza-ke ukuthi labo abaziphetheyo iziphathamandla zenhlanganiso yeZimpapers zikhangele lolu daba, zenze ukuthi izisebenzi zithole iholo lazo, zenze ukuthi izisebenzi ziqhube umsebenzi wazo ngendlela efaneleyo.
Lokhu kugcizelwe nguNjabulo Ncube, umholi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum, ZINEF.
Kunzima lokho okwenzakale eZimpapers. Azisebenzi intathele zindaba bezikhonona ngokuthi khona iholo labo liphansi. Yikho besingengakukhuluma phambilini ukuthi khona nxa iholo likalungiswanga alabo obaba lobo sisi abafana lamantombazana abasebenzayo abazintathele izindaba.
Omele inhlanganiso yentathele izindaba ezisakhulayo eYoung Journalists Association yoja uLeopold Munende uthi ziningi inhlupho ezibhekane nentathele izindaba eZimbabwe, hashi ezimpapers kuphela.
Okwenzakala ezimpapers kuyafana nje ndawo zonke. Amaphephandaba ayehluleka ukuholisa intathele izindaba ngendlela efaneleyo. Mina ngibona engani kungaba lama minimum wage ulungiswe iNational Employment Council etshona ikhulunywa yiZimbabwe Union of Journalists ezatsho ukuthi intathele izindaba kufuze ezihole imali enganani engasoze ivunyelwe ukuba ncane ukudlula khonapho. Abafundelayo umsebenzi athi esiwathi ngama-intern, abasanda kungena umsebenzi ama-junior reporter labavele bekhona ama-senior kwazi ukuthi bahola malini.
Intathele izindaba eziningi ezisebenzela iZimpapers zihola inkulungwane ezingamakhulu amabili amadola eZimbabwe, 200,000 Zim dollars, okungamadola eMelika aphansi kwalikhulu. Zona zifuna ukuba iholo lengezwe lifike phose amadola ayisithupha akwele Melika, 550 US dollars. Zifuna njalo ukuphiwa amadola angamakhulu amabili, 200 US dollars, isuka kukhulu 100 US dollars abayithola ukuncedisa ukubhadala indleko yalapho abahlala khona, i-housing allowance. Intathele izindaba zamanye amankampani amaphephandaba afana le-Alpha Media Holdings, AMH, le-Associated Newspapers Zimbabwe, zona zihola inkulungwane ezilikhulu zamadola eZimbabwe, 100,000 RTGS, okungamadola eMelika aphansi kwekhulu, 70 US dollars. Ukunyanga ezisanda kwedlula, kubotshwe intathele izindaba ezibalisa uSimba Sithole owebulawe 24 noTendai Munengwa owe-ZBC besethiswa icala lokucela imali yesifumbathiso ebantwini ukuze bangalobi indaba ezimbi ngabo khona okuyinto engekho emthethweni. Ngimele 227 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo ole-competence-based education for social economic development ezikolo zonke elizweni okuqalise izolo kugqitshwe namuhla, iningi lilokhe likhonona ngengxenye yalo e-continuous assessment and learning activities ikhala okuluhlelo olubikwa luthwalisa abantwana abavela kumideni eswelayo amagabha avuzayo ngoba bengafinyeleli amagagasi kumbe ubulembu be-internet wokusebenzisa imitshina edingakalayo kulo. Okuningi ngalolu daba lo kuza kwenziwa ngemibono eqoqiweyo asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ayiqhubelo Nkosazana Sukoluhle Ndlovu, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe eMathebelele North.
Hayi, umhlangano wethu siwuyenze kuhle, sihlangene nabazali, they came in numbers, babuyele in numbers ukuthi bazohlanganela ukukhuluma nge-curriculum review. Thina thina kade sikade sida ama-discussions angikhona ngoba de kule mbuzo kule ebi-prepared nakudala, so iyade sibuza abazali abezikhe imbono yabo ebe sirekhoda ama-deviyo mostly imbono yabo bekukhulunywa ngokuthi ngefeze nale yakukhala e-curriculum review. Abazali abaningi bengani bayakhalise ukuthi imisebenzi mningi kakhulu ebantwaneni, especially ku-component yekhana.
Njengoba khona ngapholisa emaphandleni, balohlupho olukhulu yini okwedlula labo abasemadolobheni?
Bona bakhale ngohlupho olukhulu olokuthi khona kulesisikesabesifuna ukuhlanethi, abakwanisa ukuyena lezabulazi idatha iyadura, akunamagesi esikolo, so ezizobethile ukuthi bezongela amagesi. So kuba nzima plus imali esikhuphayo ukuthi umntana azaqeda ama-components ayekunye vele imakhala abe bgesi noma kuthena atingi kwenze ngemali. So bathi abakuyakuyavethula plus abanye abantwana baselo ababancedisayo ezinye izinto ezokwenza ikhala babezingena mtololwazi kakhulu.
Kodwa babuye ngobuningi babo yini khona ngapho bakwazi okwenzakalayo kumbe balutshwane?
Hhayi, bazamile sebile ukubuya abazali ngokuthi bazohlanganela laba bebesiza ngokuthi ngokuthi
Lo nkosazana Sukoluhle Ndlovu isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iR2s eMathebeleland North wabekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 esebuvi. Abalwela amalungelo abesifazana labantwana bathukuthele phezu kokukhululwa kwabadlwenguli abayingxenye yabantu abazinkulungwane ezine 4,000 abakhululwe emajele ngeviki edluleyo ngemva kokuxolelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa phansi kohlelo lwakhe lwe-presidential amnesty. Abanye babadlwenguli laba babonge kakhulu uMnangagwa. Omunye ocunule abantu ngokhulu oveze ukuthi wadlwengula umntwana oleminyaka yokuzalwa isishiyagalolunye 9. Njalo uthe ukhululwe ngemva kokupika okomnyaka owodwa kuphela. Omunye njalo ngokhulu ongela mazinyo aphambili othe uvela komurewa wabehlabela ngemva kokukhululwa ehaya uMnangagwa esithi ululuju lwenyosi ngokwakhe. Phansi kohlelo lwe-presidential amnesty, uhulumende uthi uMnangagwa ukhulula abantu asebele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha 60 years kusiya phezulu, njalo asebesalelwe yizigwebo ezincane kanye labantwana ama-juveniles. Injongo yohlelo lolu ngeyokuqeda ukuminyana emajele. Kodwa abalwela amalungelo abesifazana bathi abadlwenguli akumelanga bakhululwe bengakaqedi izigwebo zabo ngoba lokho kuhlukuluza labo abadlwengulwayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWomen of Zimbabwe Arise woza unkosazana Makoto Ngamahlango.
Ukuphuma kwezikhulu la kwadlengula ikakhulukazi amacala amakhulu lawa kutshengisela ukuthi khona kukhona okungahambanga kuhle ekungena umsebenzi, ukhona olale emsebenzini wakhe kwiziphathamandla ezikhangelene ngalelo sele. Ngani? Ngoba nxa kwenziwa i-amnesty ixolile abantu bakhangela amacala bathi baklasifya bathi lawa ama-murderers ayarepa lawo la kangeni kungena lawa amanye anganeni. So lawani ma bekhithiwe siyakunanzelela ukuthi sokuhlukumeza kakhulukazi kuya-retraumatiza ama-victims ngoba nxa umuntu ade kurephile igqibela kungakapheli bona sephumele kuthiwa uxolele enje kubanika ingqondo bani laba abaxoleleyo bazathatha icala lokudlengula baleyise bathi into engaxolele. Ukudlengula ukubulala lamanye amacala nje amakhulu aseyinto ezincane ezingaxolelwa. I-amnesty ikhangela ukuthi ikhipha abantu abanamacala lawa anganeno njalo asebehlale isikhathi esithize according to umthetho. So umthetho awulandele eZimbabwe sesingathi eZimbabwe there's no rule of law. Kune-SIT 90 maybe yokuthi nathi kuma-elections kokho kuvula abantu nje kwathiwa mhlawumbe zelesini.
Bathi kukhitshwe abantu asebekhulile kodwa lanxa kunjalo ukhona omunye ukhulu esimbonileyo esithi wadlwengula umntwana oleminyaka engu-9 kanti njalo uthi ubesepike okomnyaka owodwa kuphela. Ungathini ngalokho?
Icala ukudlengula ukubulala kulani lokuthi lo mnyaka enganani. Okay, singasikhangela i-victim especially uma umuntu ovele emnanyeni ezengulwa umuntu omdala wabheje 1 year. Lapho I think kumele abantu sihlokome kuhlike lokuhlungisiswa kwabantu abakhithiweyo ngoba nxa kuyicala le-rap ukudlengula angikuphume after 7 years. Kumele basichazele umthetho abasebenzile ngoba legally angeke bekwenza khona lokho ngamanga lawo. Ukhona nje oyekethi kuyo akuzange kube lokuhlizisisa baphonge ukuvulela abantu nje baphone kanjalo nje ngoba lelo vela i-asonto ekuthiwayo into 1 year hayi siyakhathalela iminyaka yakhe kwathini ngoba sikhangela ukuthi wadlengule sikhangela icala sikhangela iminyaka
wona amacala okudlwengula siyabona aya phambili elizweni la macala abantu abadala abathatha abantwana abancane abalala labantwana abancane uze kuthiwa uthethe ngumkakhe ngumfazi wakhe uhulumende ungathi wenza okwaneleyo yini ukuqeda lolo dubo kanye lo dubo lokwendiswa kwabantwana
eqinisweni ukuthi eZimbabwe silomkhuba wokuthi uhulumende wethu uyabeka imithetho kodwa angayisebenzisi iyabe senza lokhu singathi i-brain spending i-intentional community ukuthi khona ithiwa ezimbabwe zibe mthetho lo lalo lalo ngoba izimbabwe ungakhangela i-marriage act ikhangele ama-elitals marriage imithetho yonke evikela abantwana ngezocansini ikhona yonke le can literally tick ungakhwethuza le ukuthi lokhu kukhona lokhu kukhona isiqambe lokhu kukhona kodwa aku-implement akusebenzi
Unkosazana Makoto Ngamahlangu yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWomen of Zimbabwe Arise woza isikhulumeli sogantsha lwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Services Unkosikazi Mayor Khanyezi ubengabambeki ecingweni njalo kaphendulanga imibuzo esimthumele yona Ngokufanayo umphathi ntambo obona ngezemithetho umnomzana Ziyambi Ziyambi la ekaphendulanga imibuzo yethu Izizalwane zeZimbabwe bezitshengisela emahofisini ogatsha olubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe omhlaba ePitori lamhlanje zicela lelo lizwe ukuthi libophe lokuthonisisa abadala inkohlakalo lokwephula amalungelo oluntu eZimbabwe ubika uThuso Khumalo
ugwalo lwabo abalunikeze abe ofisi yogatsha olubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe abakade betshengisela laba bathi bafuna iSouth Africa ibophe lokuthonisisa zonke iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ezethe somlando okuhlukuluza lokwephula amalungelo oluntu elizweni. Omunye wabebetshengisela labo umnumzana Emmanuel Banda utshele Studio 7 ukuthi umthethwandaba wesekelo sombuso kwele South Africa wakubeka kwacaca ngo-2014 ukuthi phansi komthetho womhlaba jikelele lowakwele South Africa amapholisa akuleli alomlando wokucwayisisa ukubopha Lokuza emthethwandaba abetheswa umlando wokwephula amalungelo oluntu eZimbabwe.
Ngibona ngathi kubalulekile ngoba futhi naye umongameli weSouth Africa uye ophethe isadiko kwamanje. So siyaphila in the spirit of O.R. Tambo, uMandela nakomagama Tongogara abalela lawo mazwe awusadiko ukuthi sibe sicela ngomusa ukubana sizwakale masikhala. Makhelwane wethu, hayi makhelwane wayo iSouth Africa iyasifukumeza kakhulu.
Imbongi yeZimbabwe umnumzana Thompson Charlie laye obekulokhu kutshengisela uthi bafuna njalo iSouth Africa ibophe abetheswa umlando wokuhuquluza igolide eZimbabwe kukoqela namabhanga akwele South Africa okuthiwa yiwo abesemukela lokwedlulisa imali zegolide lobusela.
Sifuna ukuthi laba abantu bayenze corruption eZimbabwe. Especially laba baphume ku investigation ye gold mafia wonke bayi involved baboshwa ba ngeneswe court so that they can answer for their crimes abantwana bebasezimbabwe bayahlupheka because le imali bayibamba ayisebenze muntu i-self interest yamapolitics
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Integrated Platform umnumzana Ishmael Khawuzane uthi sebebone kungcono ukunxusa ele South Africa ukubopha laba bantu ngoba angeke bafa babotshwa eZimbabwe.
Hayi kunzima ukuthi sithele iZimbabwe ukuthi yiwo amasele, yiwo kanje so asinasendi isela ukuthi ibambe elinye isela. Hayi loba
abeZimbabwe laba bathi ukuhlukunyezwa lokubothwa kwabantu mahlana kuqhubeka kusanda eZimbabwe ngesikhathi lizwe lilungiselela ukhetho. Ngemva kokuhlukunyezwa kwabantu kakhulu ekhethweni luka-2008, inhlanganiso ye Southern Africa Litigation Center yamangalela ababe phehla loludlakela emapholiseni akwele South Africa ngenhloso yokuthi bangangena kwele South Africa babotshwe. Inhlanganiso yagcina isisiya emthethwandaba ngemva kokwala kwamapholisa ukubopha laba bantu. Ulapho ke umthethwandaba wesekelo sombuso owethula khona isinqumo sokuthi iSouth Africa kufanele ibabambe ibathonisise laba bantu. Kodwa ingcitshi kwezemthetho njalo eligqwetha uMnumzana Vusi Muzi Spanda uthi kusasekhona okufanele kwenziwe ngabe betshengisela laba ukuze iSouth Africa ibe legunya lokuthatha amanyathelo esicelo sabo.
Kusho ukuthi okokuqala nje kufanele bakwenze ukuthi bayavula icala. Balivulela abantu abathile ukuze labo bantu mabefika lapha kuthi kunecala elithile livuliweyo nabo babone mhlawumbe ke nofakazi ngoba kuvele kuboshwe umuntu kuba khona kufuneka kube khona izinsolo mhlawumbe ezithile njalo ezikhomba ukuthi mawumuntu ebhekile nje kungaba khona icala lapho kodwa hayi nje kuphela ukuthi umuntu abe sethi uyacabangela bese kuba ukuthi umuntu uyaboshwa ngoba abantu bonke bangahlala beboshiwe.
Umqondisi wokatsha lubona ubudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe uMnumzana Livuani Thoni Makode uthumele isiphathamandla seofisi yakhe ukwemukela ugwalo lwabebetshengisela laba wathembisa ukuthi bazaluphendula ngemva kokulukhangelisisa. Melestro 7 ePretoria kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Kusigaba sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sixoxa legqwetha uMnumzana Velimpini Ndlovu onceda abadinga amaphepha okuhlala lokusebenza kwele South Africa eBhilithane kwele Australia lakwamanye amazwe. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngilijaha elisuka eSeula eKezi. South Africa ngifike ngo-2007. Into engiyenzayo ukuthi ngiligqwetha elisebenzela ikhampani abathi Sibanda Bukhosi Attorneys. Njengamanje into engispecializa kuyona ukuthi ngisiza abantu ngento ze-immigration ikakhulu labantu aba-applyela ama-waiver nama-permits nama-visa abafuna ukuphuma bahambe baye kwamanye amazwe ngiyabasiza.
Yes, ngathi uqaseni umsebenzi wona lo owenzayo khona manje.
Ngiqale ngo-2010 ngesikhathi labantu abantu besa-apply be-apply ngamafomu outside your affairs abantu besafila amafomu. Into engayilandzelelayo ukuthi abantu bekhaya abaningi abazazi lezi zinto zokuthi mase kumele badile negovernment, igovernment ibabuza imibuzo kumele baphendule, abazi ukuthi kumele baphendule kanjani ngoba uhulumeni uvela akunikeza ifomu, whether ifomu lelo liyi-physical form okumele uligcwalise olikukhompyutha njengokwamanje ukuthi manje sebefuna ukuthi ugcwalise le fomu kuwebsayithi ye-VFS. So abantu abaningi abanalo lolo lwazi olokuthi bayifila kanjani leyo nto nokuthi benza kanjani ukuthi baze bafinyelele ekutheneni bafake iy'celo zabo zokufaka ama-applications okucela le nto le ababeyicela. Ngoba into efana ne-permit nje into emele ithi ngathiwa ilula kodwa yenziwa ibe nzima ngoba uhulumeni angazoya bengafuni ukuthi abantu ba-apply ngobuningi. Ngoba nango-2010 lapho eqala ukuba khona la ma-permit e-VTP abantu abaningi aba-applyanga ngoba babengazi ukuthi uku-apply kanjani or babengazwisisi ukuthi kumele benzeni ukuze ba-apply.
Ye, uthi uyanceda njalo abantu abaya kwamanye amazwe ubanceda ngani ba?
Ngibanceda ngokubanikeza ulwazi lokuthi kufunakalani uma kuwukuthi kumele u-applyele i-visa yokuhamba uye kwamanye amazwe. Ngibanceda ngokubanikeza lolo lwazi ukuthi okay uma ufuna ukuhamba uyoba i-care worker kufunakala i-certificate se-care worker, lento le i-IETLS le yokuthi uyakwazi ukukhuluma isiNgisi.
Nomzana Velimpini Ndlovu liqwetha leZimbabwe elihlala kwele South Africa ubexoxa lo Gibbs Dube. Kulife Talks khangela usuku lweAfrica Day kusasa. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.